This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kurume 19, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vanhu vekumaruva ivava vanonyanya kukoshera kuvarwere ndivanhu vanonyanya kutambudzwa nezvamupenyu. Ndivanhu vanoshungurudzwa nezvamupenyu. Ndivanhu vakarohwa kutaura vadambeita panyaya dzevhaiorenzi.
Mutungamiri wemDCT vaMorgan Tsvangirai vanoenderera mberi vachiita misangano kumashonaland East Province kugadzirira sarudzo dza2018.
Kune shumba 3 dzakazofa ini vabereki vaita musoro pamwe chete bhosi dambudziko iri raiita asi vewildlife vainoka kuuya kuti attention saka kune vanhu dzakazofa idzo dziri 3 shumba idzodzodzo.
Munyaya dzatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuenda kumanikaland uko kune shumba dzanetsa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vari kuenderera mberi nemisangano yavo kumashonaland East Province vachisangana nevatsigiri vavo mudunhu iri kugadzirira sarudzo dzemuna 2018. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutauriro wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka.
Nemusi wesvondo vanenge vari pasadza Growth Point nyongo wadzatiwo kumangwanani natiwo kuro kwavanozoenderera mberi vonoita musangano wavo wekupedzisira paGarwe Stadium inongodisanganisa vanobva kuChikomba West. Nekunwe nzimbo dzakatenderedza kugare chifu vobva vapedza misangano yavo yekumasit kumazuva matatu anotanga mangwana kusvika musi wesvondo.
Ko tichitarisa musangano iwe wesvondo uyu wekuchikomba uyu wakakosha zvakadii?
Misangano yese yakangokosha Blessing, hapana watingati wakakosha zvakadii. Vanhu vekumaruva ivava vanonyanya kutikoshera kuvarwere ndovanhu vanonyanya kutambudzwa nezvamupenyu. Ndovanhu vanoshungurudzwa nezvamupenyu. Ndovanhu vakarohwa sekutaura vadambeita panyaya dzevhaiorenzi. So tinovakoshesa zvikuru vanhu vekumaruva misangano yese hapana watingati wakakosha kunda mumwe. Kwese kune vanhu, kwese kune vanhu vanoda shandu. Saka tinokoshesa misangano yese yavachaita paweekend. Unofanira kuziva zvakare Blessing kuti kumashiti ikoko nekukoshesa kwatinoita vanhu vekumaruva ndo kwatakaenda zvakare gore rakapera tichinoserebhureta tiri kuinda anivhesari emdc tikuchikomba pamwe zvakanariva tizvosinda. Saka tinokoshesa zvikuru vanhu vekumaruva nekusvika kwavakaita nenyaya dzeshanduko zvisina basa nekushimbudzwa kwavanoitwa nezvamupenyu asi tinoziva kuti 2018 achisvika haiwa tichetetere mvura yegoi tiva kupedza nezvamupenyu zvachose.
Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa tine hurukuro navashingai Gapara vekumusika vanhu kumanikaland avo vanoti kune shumba dziri kurura munharaunda yavo asi dzimwe dzinonzi dzakazoisirwa muchetura dzikafa. Asi vebazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka havakurudzire vanhu kuti vatyore mitemo nekuraya mhuka dzemusango. Taita hurukuro navaGapara kuti tinzwe zviri kuitika.
Nzvimbo dziri kuafektwa kunyanya kuward 20 mumusikavanhu constituency inova inobata Chibuwe, Mutovhoti, Ndunduma, Masimbe ndo nzvimbo dzanyanya kurura panyaya dzeshumba idzodzo.
Tiri kunzwa kuti pane shumba dzakazourayiwa, mukatiudzwa kuti zvakafamba sei?
Ehe, kune shumba 3 dzakazofa ini vabereki vaita musoro pamwe chete bhosi dambudziko iri raiita asi vewildlife vainoka kuuya kuti attention saka kune vanhu dzakazofa idzo dziri 3 shumba idzodzodzo.
Dzakaurayiwa seidzi?
Ya zvinofungidzirwa kuti shumba idzi dzakapuwa poison but hapana unombo wakakwana kuti ipoison here yakadzakapuwa asi dzino zvinofungidzirwa kuti dzakapuwa poison yevagari vaona kuti shumba idzi dzanga dzanesa pasina rubatsiro rwanga rwabva ku National Wildlife kuti iye kuzobatsira kuuraya shumba idzodzo.
Asi hazvina njodzi here zvekushandisa muchetura izvi?
Yes, njodzi dzinadzo because shumba idzodzo vanhu vanokwanisa kuzvishandisa kurya nyama yacho. Saka vanhu vangazodya nyama inonga yaane poison iyoyo vanogona kuzoaffectwa futi. Uye futi ukama hwakanaka pakati pevagari nevewildlife unonga usina ukama hwakanaka ipapo.
Shumba dziri kukonzera matambudziko akaita sei munharaunda yenyu?
Ya, shumba dziri kudya mombe dzevanhu pasina compensation inobva kuvanikazi vemaparks akatenderedza iwawo. Saka mombe dzavanhu dzapera then zvakutochirwa kuziro kuna futi kuzokwadza futi even upenyu hwavanhu. Izvi because dziri kuuya futi munorimwa tine irrigation iri padhuze naSave. Saka vanhu kuti vanozoenda kuita mabasa avo ekurima kumanhero aya zvaakukonzera maproblems because vanhu vaakutya kuti vangaenda iko vanogona kuzodyiwa neshumba idzodzo.
Dzingani dzaonekwa munharaunda yenyu?
So far dzaurayiwa izvozvizvi i3. Last year pakamborayiwa futi imwe yanga yasvupa futi paneighborhood yedu yepamaronga ipapapo yakamborayiwa futi 1 asi zvine zvino dzaadinfrawo kufa izvozvizvi i3 ndo dzaazofa izvozvizvi.
Asi kune dzimwe dzichirimo here munharaunda?
Yes, dzakawanda because dzinobva kugame riri padhuze nesiro dziri padhuze nesipa ndobe dzinobva dzichiuya kundoataka nezvifuyo zvedu kunoku.
Inonzi game park?
Inonzi Save Conservancy inoranwa nemurunga anonzi Wato.
VaShingai Gapara, mugari wekumusikavanhu constituency kumaruwa ekumanikaland, vanga vari parunhare kumusikavanhu kwakare.
We love y'all.
Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chief G.
My Isabel.
Yeah, man.
Na father, my sister. Na father, munu wese, my sister. Doro tanira basita, father, bari basita, father, gana my ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inindu noitwa Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer, father. Magatera Studio 7.
Waya,
waya. Muza, waya, waya.
Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi muchirongwa chedu tiri kuenderera mberi nehurukuro naamai Nyasha Chikwinya, avo vanova ivo gurukota rinoona nezvemadzimai munyika. Tina kuchingamidzai zvakare pachirongwa chedu amai Chikwinya.
Ini ndakabva muimba ya Kenneth na Nildred Chikwinya. Kwamutare uko baba vangu vanga vari dokta munyaya dzedzidzo, mai vangu vanga vari ticha. Ndakakudzwa muchechi inonzi United Methodist Church kuno. Ndikaenda kuchikoro kwaMutambara, ndikaenda kuchikoro kwaHartville. Ndikabvekazve kwaMutambara, anababa vangu vaenda kuchikoro. Ndikazobva ndiri kuchikoro kwaMutambara, ndikaendawo nevamwe vasikana vakawanda nevamwe vakomana kuenda kunosunungura nyika yeZimbabwe. Ndakazodzokawo 1980 taakupinda mu independent. Asa handia kushika nchigara kumba. Taka vanda chikoro dzokera kuchikoro honda nisina kupedza O-level yangu zvakanaka. Taka chikoita O-level yangu ku University Evening School. Tika ita A-level yangu. Ndika enda ku University of Zambia. Tika bandika enda pa University of Zimbabwe. Ndika tenza murumende. Kwe makore akati wandei. Ndili ku ministry. Iyo iya ndiri ina ndangandiri mshandi wayo. Tika vita assistant officer research. Tika ita undersecretary wayo. Tishanda ni madzimai. Ndika zobaa. Ndikazoenda kuministry yemukuru wenyika ndichishanda namai Mugabe nyakuenda Sande Mugabe vachindidzidzisa zvemadzimai ndichiona zvavanga vachiita mafambiro avanga vachiita kuronga maprograms kuronga maofisi kugadzira maprogram atinoti maconferences maseminars nemarali kuzvinorongwa sei uyezve zvinoshandwa sei. Ndadaro akashaya mai ndanga ndaine ruzivo rwakanaka rwekuti ndipinde mupolitics. Ndakabva ndapinda kuita member of parliament kuArali North Constituency. Ndabva ndapinda zvakare ndobva ndambodyiwa.
Pamakawanikwa muchidyiwa apa makabva maregedza here zvematongerwo enyika kana kuti zvakafamba sei?
Pandakadyiwa kwapinda manje MDC nezanopi ndobva ndambodyiwa yana zvichidiki dzisini akandina kuora moyo ndakaramba ndichingoshanda mubasa rangu kukunda vanda kuona kutamudzika kwemadzimai ndobvandatanga women's organization yangu inozi women's roundtable tikatenderera pasina dzese tichaga mari 2008 ne2009 madzimai eZimbabwe ndiwo akabatanika takakohwaira tichikohwaira kwana Dubai kwana China kuAmerica kwana Egypt tichinotengesa tikaita mari yakasimudzanika panguva iyoyo organization yandinotungamira ichiri kutofamba takuenda kutrena madzimai pakanzi zveminda tikabatsira madzimai akawanda kutsvaga minda pakanzi zvemigodhi tabva tauyawo tikati 50-50 tine madzimai akawanda ari kuita zvegoridhe ndobva ndazopinda zvakare pamember of parliament ekumutare south ndakanga ndaona madzimai ekumusha ariwo ane maproblems akawandisa saka ndakabva ndadi ndakabva ndaenda kumusha kunoita member of parliament kumutare south saka iko je ndirimember parliament kurural constituency pandakaona kune matambudziko akawanda kumadzimai saka naizvozvo tiri kushanda tiri ikoko ndiri ikoko ndokwandakatorwawo napresident Robert Mugabe kuti ndiite minister
pane zvamuri kuita here mukushandawo nemadzimai echidiki
tine zvirongwa zvinonzi mentorship mentorship kuti semunhu akaita seni ndiri minista uyezve ndiri muri yorusununguko uyezve ndanga ndimburi mabhizinesi vaone pandakatangira zvandakagona nezvindakakadza votora zvindakagona izvozvo kuti vasvikewo pandakasvika vari mumabhizinesi tichivaonesawo mamiriro akaita nyika vachigoogleawo pamaindaneti tichivabetsera kuti vaone zvakaita nyika nemaopportunities aripo kuti vakwanise kukurawo uyezve kuti vasatye chinonyaudzosera madzimai kumashure kutya tine bhuku rinoti fear not the lobbies with you madzimai vakwanise kupinda kuarmy vakwanise kupinda kupolisi madzimai vakwanise kuitawo maengineer madoctors mabasa anonzi aiendeevarume madzimai abvaziya kuti aiwa hapana chinotyisa tiri kufara kuti kuno kuti ane vanoburutsa ndege vasikana taane vari kuair force magenerals kuarmy emadzimai zviri kureva kuti taakuda kuno kuti tinandamirewo paplanet 50-50 iya chipana mukana unoenzana 50-50 kumadzimai nekuvana baba ndezvo takatarisa kuti katausvika panhamo iyoyoka vasikana vange vashinga vange vafunda vange vakuziva kodzoro yavo vange vakuziva position yavo musociety uyezve vagara vachiona tiri kuita isusu kuti kuti vakwanise zvosvikawo zvinhamo izvozvo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Nyasha Chikwinya gurukota rinomirira madzimai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous
kuzvikoro zvepamusoro zvimamiriro azvakaita tingati inyonganyonga nokuti tikatarisa panguva ino yatiri vadzidzi vakawanda vanosvika zviuru nezviuru vavachikwanisa kupinda pazvikoro nekuti havana kuwana mari yekubhadhara chikoro
mangwana muchirongwa chedu cheyouth forum tiri kuita hurukuro nemunyori mukuru wesangano rezimbabwe national students union kana kuti zinasu vamakomborero haruzivishe iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna jonga kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anemi muchirongwa semazuva ose ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc nhasi tiri kutarisa mashoko atiri kuwana kubva kune vamwe vagari vemudunhu remashonaland east vari kuti vari kunyimwa chikafu chinofanira kunge chichigoverwa vanhu vari kutambura nenzara iyi vachipomerwa mhosva yekuve nhengo dzebato remdct rinopikisa muhurukuro yedu tina sachigaro wemdct mudunhu remashonaland east vapinel denga tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vadenga
aiwa tinotenda baba vajonga kwakadiko kunyika dzinotonhorera uko
aiwa munongoziva zvakanzi kusina mai hakuendwe asi sechigondo ratiri kugona kuzvitungira tega
aiwa tinotenda
Vadenga tati nasi tukunetsei imi muri sachigaro wedu nremashonaland east muchimirira bato remdct tirikunzwa kubva kunengo dzenyu dzakawanda mudunhu remashonaland east dziri kuti dziri kunyimwa chikafu panenge pachigoerwa chikafu nenyaya yekuti vanotsigira bato remdct mungatudza kuti dambudziko iri rakamira sei uye rakakura sei mudunhu menyu
babo wajonga nyaya yechikafu iyi munoziva kuti nyaya yenzara inyaya hombeni muzimbabwe kunyanya-nyanya iyo sizeni ino yatiri asi nyaya yekunyimwa chikafu kwevanhu vemdc hakuna kutanga zvako nhasi kwave nemakore kuchingonzi munhu wese angoonekwa ari mustrakti yemdc anobva anzi nemasabhuku uyoyo ndowekuimba yekwamainini saka hapana unge achiwana chikafu chehurumende asi sekuziva kwenyu chikafu chehurumende chinofanira kunge chichipuhwa munhu wese wemuzimbabwe nokuti vana vezimbabwe ndiyo hurumende
saka imi zvii zvamuri kuzoitawo kubatsira nhengo dzenyu nechikafu uyewo kugadzirisa matambudziko amuri kuti agara ari mudunhu menyu
haiye zvino isusu takatotaurira masapotas edu emdc kuti iye zvino kana chikafu chouya mukaona unenge watiye hamufanira kunge muchichiwana munhu iyeye ndiyo mhandu yenyu saka inini todhilai nemunhu iyeye batanai sevana vezimbabwe nokuti nzara iri mudzimba dzese saka vana vezimbabwe ngavabatani vorwisa munhu iyeye anenge achiramba nechikafu kana rori rikauya vanhu vakatanga kugoverana pachizivano inini ingobvutaiwo chikafu chachona murorero nokuti mungatofe nenzara ndo polisi yataakupa iye zvino
asi vadenga hamuzoonekwa here sekunge muri kukurudzira mhirizhonga kana muchiti nhengo dzenyu dzirwise kana kubvuta chikafu
aiwazve kana structure yehurumende ichitadza kuita distribution yakanaka kuruzhinji chinopedzisira choitika ndechekuti iyo povho pache zvayo inopedzisira yaakupinda mudura rehurumende imomo zvenharo nokuti chikafu ichi chinobva kubva kumari dzinobhadharwa nevanhu mukutenga zvinhu mungava masupermarket vachibatirwa mataxis imwe mari inobvawo kuvana vevanhu ivavo vanenge vachishungurudzwa kumaruzevha vanenge vachishandawo mumaguta achibatirwa kumabasa kwavanoshanda saka mari iyoyo inofanira kunge ichivasapota kumamisha ikoko saka tiri kuti izvo kana chikafu chauya mari ndeyenyu yatenga chikafu saka munhu wese ngaawane hongu toziva kuti hurumende ingaremerwe kuti itengere munhu wese chikafu nokuti mari yainayo mudura ishoma asi hazvifaniri kunge zvichinongedzerwa kunzi wabuda mumba maani kuti uwane chikafu
matunhu amunganyanyosimudza kuti ari kusangana nedambudziko iri zvakanyanya ndeapi
maripots atiri kunyanya kuwana kubva kunana chikomba kwatakaita anivhesari yedu uko pari kunyorwa vanhu mazita vanonzi vaya vakaenda kupurogiramu yavatsvangira yakaitwa kunharira yeanivhesari inonzi the black 16 september vanhu ivavo vakabva vablacklistwa vese vakaenda kuanivhesari iyoyo kuburikidza nachifu musarurwa ndiye ari kutopa instruction iyoyo kumawadzi kwese kuti vese vakaenda kuanivhesari yemdc hafa hunge vachiwana chikafu zvakafanana izvozvo zviri kuwanikwa kunana mutokoko kwekutoti tina vamwe amai vedu vanotoriwo nechigayowo zvavo chigayo chavo mai vekwadzamara vakatenga chigayo chavo chavari kufa kunge vachigaisira community vaona kuti munhu yaakuzviraramira akutonzi wese anonogaisa pachigayo chamai dzamara tiri kubva tamubvisa palisti yekuti anga achitambira chikafu kubva kuhurumende noreva kuti udzvinyiriri hwachona hwakapararira kwese kwese
aiwa tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai vadenga nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevana vezimbabwe onekai zvenyu vateereri
aiwa tinotenda vateereri tiri tese munhamoi ngatirambei takabatana tinokunda chete
manga makateerera kuna vapiniel denga vanove sachigaro webato remdct mudunhu remashonaland east muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndokusiyai mawoko ablessing zulu
aiwa tinotenda zvikuru jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inhau zvakare mutungamiri wemdct vamogen tsvangirai vanoenderera mberi vachiita misangano kumashonaland east kugadzirira sarudzo dza2018 munyaya dzatinotarisa zvinosangana nevanhu kumaruwa tanga tiri kumanikaland uko kune shumba dzarura kune mimwe misha tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu blessing zulu ndokusiyai mina gibs dube munhau dzechirungu